Mugutare ulawa ya maswe na makazara mapurisa zusinga wanzoitika mazuwa ose izo zasewa nwakawanda wasi na kugazika na muguta iri. Kusha mfaro ukukuru kuitika mulawa yo zuchitewe rakuro wakwa kaitu wa wanu waka kuwara zakai pisi sa muarare nezuro umo wanu anodarika zana waka kuwa zwane zombo zaishantuswa ni mapurisa ayo aizinga wanu wakanga wapinda muguta zuchitewe rakuru ziro ya MDC inotungamirwa na wane Nelson Chamisa yekuti wanu wapinde mumigwa guwachirati nzira. Asikura tizira ukukua kamiswa ni mapurisa achishansa chikamche mtemo Public Order and Security Act kana kutiposa. Nezuro mulawa yomakambo ita ojowejowe zichitera kutongero ogara mjeri kwe mwezi gumine misere kwa kaitwa ishe ndueni mshure mekua nikuwa waine mosa yekupisa ne kupusa zwa kwa kundaba zinduna. Ishe nduwene waka tongwa pamwene wa mwewanu makumi maviri ne watatu, asivano wa waka piwa mtongo ikutuwaite community service, yema awa mazana mashanu ne makumi maviri ne mashanu pamunu. Kwetara ishe nduweni, wadu misani duwe, rao za Studio 7 kutukupikisa kwa umdarire High Court, mtongo waka piwa ishe nduweni, kurukuno notuwa nekuta wasatu wa wana magwaro wa wanoda, ema fambisiru waka etuwa nyayi imdare. Mumwe mgariwe mbulawayo, wa Moses Kumbwea, wanoti mtongo waka piwa ishe nduweni, unaratiza kutuwe matare wawe kutonga, wachitarisa kutimunu wabuda mbamani.
Pane nyaya ze politics hapo. Tagare isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu. Kurova kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto. Pamusoro pezvo vopinda vakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda. Ndione zvakodzera. Tinopa kugununa kukuru. Tinoti isu sevagari chief ndiweni should be released. Anofanira kuregegwa pana kana nyaya
bato re MDC rine urongwa hwekuratidzira mulawa inemswe muvhuro murongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwa usvondo rinouya mumaguta anoti Gweru Masvingo nemutare. Pane chikwata chiri kukurudzira vagari vemuguta reulawayo kuti varatidzirewo nemswe muvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa ishe ndiweni. Izo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reulawayo pachishikirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri. Munyori wesangano reulawayo Church Leaders Reverend Skalocele vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga.
Isu seve church mbulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemuswe mvuro sezviri kutaurwa tinoti izvi ngazviitwe murunyararo. Ikodzero yevanhu kuti varatidzire, asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvana vanofanirwa kuita kubasa ravo, vasawanikwe varivo vanodena mhirizhonga.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.